Sachigaro Commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, amai Priscilla Chigumba, vaudza Commission iri kuongorora zvakaitika musuwa wa Nyamavhuvhu, pakapfurwa vanhu vakawanda, vatanhatu vakafa, kuti Commission yavo yakafambisa basa rayo zvakanaka, kunyange hazvo pakazoita mhirizhonga, vachiri pakati pekuverenga mavhoti. Amai Chigumba, vakurudzira nhengo dzeparamende kuti dzishandure mitemo muparamende, vachiti kuti vemapato ezvematongerwo enyika vaswere vachinetsana nekomisheni yavo kupedzera matombo kuzvidhidhi idzo njiva dzichauya.
Isu sevakuru vanoona nezvebato rinoona nezvesarudzo tiri mushishi yekugara pasi tichiongorora kuti ndezvipi zvakakanganisika patakaenda kusarudzo, ndezvipi zvakakanganiswa nevanhu, ndezvipi zvakakanganiswa nemapolitician, ndezvipi zvakakanganiswa nesu mukuita kwebasa redu. Chinhu chikuru chatakanyanyisa kuona mukuongorora kwatiri kuita kubvira kumaward kwedu nekumaconstituency ndechekuti mutemo unofanira kushandurwa kuitira kuti zvimwe zvezvi zvinhu zvakaitika pasarudzo ini zvisarambe zvichitsokorora. Saka tichaendesa mapepa atinoendesa kuparamendi inonzi ripoti yatinoendesa kana tapedza sarudzo. Muripoti iyoyo tichaita, tichaisa zvisungo zvedu zvatichataurira vakapinda nesarudzo vakaenda kuparamendi kuti isu tinotarisira kuti mutemo vaushandure nenzira dzakadai nedzakadai, kwete kuti vazoita hondo nesu kana takuenda zvakare kusarudzo.
Mashoko amai Chigumba aya anotevera kuratidzira kwakaitwa neMDC Alliance pasarudzo dzemusi wa30 Chikunguru, ichiti ZEC yaisafambisa zvakanaka basa, kunyange hazvo amai Chigumba vati zvose zvavaiita vaitevedzera mutemo. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vati chinodiwa ndechekuti ZEC iite basa rayo zviri pachena. Amai Chigumba vaenderera mberi vachiti sekomishena havana chavakakanganisa pakuziviswa kwezvakabuda musarudzo, kunyange hazvo vakaratidzira musi wa1 Nyamavhuvhu vaigunun'una kuti ZEC yakanga yanonoka kuzivisa izvi. Vati mazuva mashanu akatarwa nemutemo akanga asati akwana pakaratidzirwa nevaratidziri ava. Varambawo mashoko akataurwa nevamwe vakapa ufakazi kukomisheni iyi ekuti komisheni yavo yakanonoka kuburitsa zvakange zvabuda musarudzo mune dzimwe nzvimbo dzaive pedyo nemahofisi avo dziri muHarare, vachibuditsa zvakange zvabva kune dzimwe nzvimbo dziri kure neHarare, izvo zvainzi nevamwe zvaipa mukana wokuti sarudzo idzi dzibirirwe. Amai Chigumba vati zvavakaburitsa ndezvechokwadi, kunyange hazvo MDC ichiti sarudzo idzi dzakabirirwa.
Doya residue yakataurwa naChief Justice iya kuconstitutional court kuti vaifanira kuvhura muballot box ndo munenge mine residue inotaura kuti vakavhota vangani, vakakanganisa mapepa vangani, zvichinzi ndo humbowo husina mubvunzo wekuti chii chakaitika mupolling station.
Zvichakadai, mukuru wemapurisa ari kuferefeta mhirizhonga iyi pamwe nekufa kwakaita vanhu vatanhatu musi wa1 Nyamavhuvhu vaEdson Runganga, vaudza komisheni iyi kuti mapurisa hasati ave nevanhu vaari kufungidzira kuti ndivo vakapfura vanhu vakafa, kunyange hazvo vati vakasunga nhengo dzeMDC 41 chete maererano nemhirizhonga yemusi uyu. Vatiwo havazivi kuti ndiani chaizvo akapfuura vanhu, kunyange hazvo komisheni iyi ichiti ine mavhidhiyo anoratidza kuti masoja ndiwo airidza pfuti. Mumwe ataura nhasi vaGabriel Chaibva vainge vari nhengo yeMDC vasati vaenda kuZANUPF vange vachipa humbo hwekuroverera vechidiki veMDC, asi vamwe vanga vachishora huchapupu hwavo vachiti hwange huchiratidza kutsigira ZANUPF. Zvichakadai, imwe nhengo yekomisheni iyi vaLovemore Maduku vati komisheni yavo ichagara pasi yoona kuti zvakakodzera here kana kuti kwete kuti ishevedze mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa kuti vazopa humbo komisheni, zvichitevera mashoko akabuda nezuro ekuti vaMnangagwa ndivo vakapa masoja mvumo yekupinda mumigwagwa musi uyu, pamwe nekuti mashoko akataurwa navachamisa ekuti vaisazotambira zvainge zvabuda musarudzo kana ZEC isina kuzivisa kuti ndivo vakakunda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru ndivo anonzi akakonzera kuti pave nemhirizhonga musi wa1 Nyamavhuvhu.
Aiwa, vanhu ngavanzwe sori zvatiri kuita, tiri kungonzwa zvitaurwa nevanhu, hatisati tasvika pakuti toziva chii chakaitika. Saka umbowo hautaura kuti ndotaurwa nevanhu handi aisiwo kutanga kavanhu vakabva kutanga vaingotaura sekuona nekufunga kwavari kudei kwavari kuita. Basa rekomisheni nderekuzobuda panopedzisira musi wa1 chii chakaitika, ndiani akaita chii, izvozvo zvichiri kukomisheni ndenozodhisaida kuti zvinofamba sei.
zvichakadai commission iyi yati ichaenderera mberi musi wa 21 mbudzi nekunzwa humwe ufakazi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.